Vana chiremba vakuru vepachipatara chepariri nyatwa vanga vachidarika makumi mashanu varatidzira pachipatara ichi vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu. Vange vachiratidzira vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zviine mashoko enyunyuto. Vange vachitiwo kushayikwa kwemichina yavanoshandisa pakuvhiya varwere kuti vavarape kana kuti operation, pamwe nekusakara kwemichina mishoma iripo kwave kuvatadzisa kuita basa. Mumwe wemadhokotera anga achiratidzira aya, Dr. David Chimuka, vati kushomeka kwemari dzemihoro dzavanotambiriswa nehurumende pamwe nekushayikwa kwemichina nezvimwe zvikwanisiro zvavanoda mukuita basa ravo kwave kukonzera kuti basa ravo ribve ranetsa kuita.
Tine tida mishonga yakawanda nemishina inoita kuti tiite basa redu zvakanaka. Kwazvino hatina ba mishonga yacho, asi mishonga tinoziva kuti iravailable, tinogona kuitenga nemaRTGS dora iko, inogona kutengeka nemaRTGS Zimbabwe dora. Yes, foreign currency haiko, asi ukatipa iwo wakatipa mari maZimbabwe RTGS dola, iwo wakomana wanenge wachitengesera mishonga iyoyo wanogona kuzvitsvagira wega US dollars, asi vanotitengesera kuno nemaRTGS dollars iwayo.
Mumwe dhokotera, Dr. Shingai Chiurunga, vati kuvhiya varwere kwave kuvanetsa kuita pachipatara ichi sezvo vachiti pachipatara apa panogara pasina mvura iyo yavanoti vanoshandisa zvakanyanya pose pavanoita maoperesheni. Amai Chiurunga vatiwo mimwe mishonga yakaita semetronidazole iyo yavanorapisa varwere haisi kuwanikwa pachipatara ichi, izvo zvave kupa kuti vaswere vakangotarisa varwere.
Tifangwa kugeza, tifangwa kuestera kubvisa utachiwana hwese pamaoko. Saka pane mazuva patinosvika mvura chaiyo unovhura chaiko, hapana kana mvura. Saka as basic as mvura, saka kana mvura isipo you can imagine. Ama mishonga inonzi maantibiotics, vanhu vanouya vane utachiwana muropa. They need basic antibiotics, zinenge inonzi metronidazole, ndo iri very basic. Yaani time isipo pano, saka hapana zvinhu zviri fancy zvatiri kuda, tongodawo zvinhu zviri basic, mvura, magloves, mishonga chete chete, masiringi chavo ekupa mishonga yacho, zvinhu zvinhu zvatiri kuchemerawo panapa.
Izvi zvagumburawo mumwe dhokotera wepachipatara ichi, Dr. Simukai Pesi Machawira, avo vati vatove nemasvondo akati kuti vasingaite maoperation kuvarwere vachiti pane muchina mumwe chete uri kushanda pachipatara ichi pari zvino. Kunyange hazvo pane dzimba dzekuitira maoperation aya kana kuti matheatre 12.
Kana patient yapindawo mutheatre inenge ichida tsono dzinoshandiswa nemishonga inoshandiswa, tinoona mizhinji inenge isipo. Endi unozoti dzimwe nguva uri pakati peoperation waakuda chimwe chinhu chokushandisa, unoona usina chinhu ichocho. Patient kana tikange tapedza operation inoenda kwatinoti kurecovery. Kurecovery pari renyatwa ine maoperating theatre 12, 12. But kurecovery musi wemanje kwaingova ne 1 recovery machine yaachishanda.
Mukuedza kugadzirisa dambudziko iri, gurukota rezveutano vaobhadhaya moyo vazouya kuzonzwa nhuna dzavana chiremba ava, vakavavimbisa kuti vachaedza kugadzirisa matambudziko avari kusangana nawo mukuita basa ravo. Kunyange hazvo vati homwe yehurumende yakaboka. Vamoyo vatiwo hurumende iri kushaya mari yekunze yekutenga zvimwe zviri kudiwa navana chiremba sezvo zvitengwa kunze kwenyika. Vakavimbisa kuti vachamhanya kuna gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangunjwa kuti vanosvitsa chichemo chekuti bazi rezveutano rikosheswe pakupa kwavanoita mari yekunze kune mamwe mapazi ehurumende. Vakurudzirawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzvipatara kuti vagare vachiuya nezvichemo nekukasika kuhofisi kwavo kuti hurumende igotora matanho ekugadzirisa zvinhu nekukasika. Mumwe murwere anga ari pachipatara apa nhasi, vane vanjiru goi, vakurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa nhuna dzavana chiremba ava. Vachitikura mamwe mabasa kwavana chiremba kunonyanyorwadza varwere vavati vave kufa nenyota makumbo ari mumvura sezvo achizoshaya anovarapa kana vauya kuchipatara.
Hazvitifadzi nekuti vana chiremba ndovanotiraramisa. Ngavataurirane navo, vataurirane navo, vabwirirane zvavanotaudzana, kusiriko kusiya tizvifa. Hazviiti mungoma.
Kunyange hazvo ana chiremba vakuru vari kuramwa mabasa, ana chiremba vadiki ndivo vanga vachibatsira varwere vanga vari pachipatara ichi. Kunyange hazvo vamwe vavo vatataura navo vasina kuda kutaura pamhepo vati vari kuzoshaya zvokuita nevamwe varwere vavasingakwanisi kubatsira sezvo vanenge vaine urwere hunotoda ana chiremba vakuru vane hunyanzvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.